ndine kukakamadzwa nemareports atikuwana kubva kuma districts kwedu kunyanyanyanya kumarondra central, uko kwatiri kunzwa kuti kune vanhu vaakurejistwa vachinziwo malate entries, vachirejistwa through the office yekwaDA. Izvi zvakaitika nezuro mushure mekunge tapuwa mashoko nemumwe anoshanda kuofisi yekwaregistra. Takatuma mukomana wedu wesecurity kuti aende kunocheka kuti chii changa chichiitika kumaofisi ekwaregistra. Ndobva tawana paine mutsetso wevanhu vakanga vachinziwo vari kuregista kuvhota vachinzi malate entries. Saka tine kushamisika kuti isitiri kutarisira kuti voter registration ichazotanga kana mabiometric kits atengwa nezeki, ende uye mushure meunge zeki yaanaunsa kuti izvo registration yatanga. Asi taakutoona kuti pane zvaakuitika kubato rezanupf yakutomobilisa vanhu ichienda navo chiverevere kuenda kunovaregista sevavhoti vachavhota mugore ra2018.
Mune humbowo here hwekurakidza kuti vanhu ava vainyoreswa kuvhota, dzimwe nguva vaipiwa zvitupa?
Humbowo hatinawo, ndohwekuti security officer wedu akaendapo akatoona vanhu vachitotorwa mifananidzo, vachitotorwa nemafingerprint. And chimwe chiri kuita kuti titi vari kuregista vanhu kuvhota ndechekuti ZANU-PF iri kufamba ichitokurudzira vanhu vayo ende ichienda navo kumaofisi kwavo vachinovanyorera matsamba ekuti vaende kunoregista kuofisi yekwaregistra.
Asika vadenga, tinozwa kuti registrar general's office haichisinei nechekuita nekunyoreswa kwevavhoti.
Vajonga, munongoziva kuti imimi mapazi ehurumende anodyidzana. Chero tikati rita makarao ndiye anotungamirira zeki, tobayiwa mudede ndiye ari kwaregistra. Information yavo kana vari kushanda zvokuda kubira esarudzo vanotongoshanda pamwe chete, nokuti maofisi avo anoshandisa manetworks pamwe chete. Registrar anoregista vanhu zvitupa nemabirth certificate. Zeki ichange ichiregista vanhu for voter registration. Saka masame features anoshandiswa naregistrar kutora chitupa, vanotora fingerprint, vanotora picture yemunhu, ndosame information ichange ichishandiswa nezeki. Saka vanogona kungova nechikanari chavachaita chekuti vanotora information iyoyo vachiisa uku, sezvo panyaya dzemasevha pasati pave nekujeka kuti ndevapi vachange vachizange vachishanda vachisupplya masevhas achange achichengeta information yevachange vari mugwaro revanhu vanovhota.
Imiwo nhengo dzenyu dzati dzamboedzawo here kuenda kunonyoresa dzichirambwa?
Vedu vari kuenda kunozama kuti vaone kuti zvii zviri kufamba panyaya yeregistration, asi vanonziwa registration haisati yatanga. Nokuti ava vanoenda kunoregista uko vanenge vapuwa matsamba, zvinenge zvichiratidza kuti vane urongwa hwakatorongwa kare huri kubuda nekubato ravo zvichienda nekudepartment rekwaregistra. Saka vanongoziva kuti auya asina tsamba, aiwa uyu aroda kuya kuzosora kuti tiri kuita nezvei. Saka tinongomutaurira kuti aiwa registration haisati yatanga, ende uye hatisi isusu bato rinoita nezvekuregista vanhu. Saka ndo kunesa kuri kuita zvinhu. Asi isusu takatovamirira, takagadzirira kuti panongotanga registration vanhu vedu vatiri kurekruta vaende kunoregista.